Vachitaura nesu jose venhasi mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vanoti hurumende yakavhara nzvimbo idzi sezvo uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 huri kuramba huchikwira zvakanyanya.
Akawanikwa kuhurungwe, Karoi nekaripa pamazuva matatu apera. Saka ministri bazo reutano nekurerwa kwevana yatizokushiva neyatingati muchirungu lockdown kunzvimbo izvodzo weTBTT sect. Avo vanogara kunze kwehurungwe Karipa vari kuyambirwa kuti kufamba kuve kusina kunyanya kuita kuzvidzodzo. Avowo vari muhurungwe nemukaripa vari kumanikidzirwa kuti vange vari mupati zvino.
VaMujiri vanoti hapana nguva yati yatarwa kuti nzvimbo idzi dzinenge dzakavharwa kusvika rini, asi vanoti nguva yekuvharwa ichaziviswa kana hurumende yaona udzamu hwechirwere ichi munzvimbo idzi.
Iyo vaona kuti zvirikufamba sei then pachizochazva kuti zvinoenda kuchipoiswa mazuva akawanda zvakadii nehurumende.
Izvi zvatsigirwa nemukuru mubazi rezveutano mudunhu rehurungwe Dr. Frankson Masie vanoti vanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 mudunhu mavo huri kukwira. Dr. Masie vanoti vanhu 110 vakabatwa nechirwere checovid-19 mumazuva matatu apfuura kusanganisira madzimai 14 vakazvitakura pachipatara chechidamoyo muhurungwe. Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vanoti kuvhara nzvimbo dzinenge dziine chirwere checovid-19 chinenge chanyanya zviri kuita hurumende chinhu chakanaka pane kuvhara nyika yose.
Zvekutaura kwatakaita kare nowirirana nepfungwa yakuti guta raita chirwere ndorinofanira kubayiwa jekiseni relockdown. Saka matageted lockdowns tinowirirana nawo in principle.
Asi Dr. Madzorera vanoti dambudziko riripo nderekuti umbowo huri kushandiswa kuvhara maguta hausi kutaurwa zvinoita kuti vanhu vawirirane nezvinenge zvaitwa nehurumende. Dr. Madzorera vanoti kuvhara kuri kuitwa maguta aya kushande sezvo vanhu vachiramba vachiita madiro ajojina.
Dambudziko riripo nderekuti izvo umbowo huri kushandiswa kuita malockdown zvavo tinoona kunge wakaremara. Sokutanga hurumende haisi kushiya nesu umbowo hwanahwo dhata ravanaro ririkukonzera kuti vaite malockdown aya. Tinotoenda pamalockdown vachishayiwa ari kuitiwa haasi effective haashandi. Tikatarisa lockdown iri kukwete mabeerhole hakuna beerhole chaiyo inonzi bawariyariya. Saka kungotaura nezvemabeerhole kune mabottle store nedzimwe nzvimbo dzokunwira dziri private dzese dziri kushanda vanhu vari kungoraradza. Mamaketi place akavhurika ndo kune vanhu vanonge vachingokwesherana vasina kupfeka mamask. Hapana enforcement yelockdown.
Pakabvunza mapurisa kuti ndave matanho avari kutora kuti vanhu vachengetedze mitemo yekuvhara Karibha nehurungwe, mutevedzeri wemutauriri wemapurisa mudunhu reMashonaland West Assistant Inspector Ian Kowera vati havakwanisi kutaura nezvenyaya dzekuvharwa kwenzvimbo vachititaure nemutauriri wemapurisa munyika Assistant Commissioner Ponyati avo vanga vasingadavire nharembozha yavo. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vatatu vakafa nezuro nechirwere checovid-19 uye vese ndevemudunhu reMashonaland West. Rakatiwo pavanhu 192 kana kuti 192 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, wakare 72 kana kuti 82 ndevemudunhu reMashonaland West. Hurumende yakazivisawo masvondo mashoma apfuura kuti yainge yavhara guta rekwekwe mudunhu reMidlands nokuda kwekuwanikwa muine utachiona hwekuindia hunokonzera covid-19 uhwo hunonzi hunopararira nechimbi chimbi uye kuuraya zvakanyanya. Ndakamirira Studio 7 muChinoyi, ndini Nunurai Jena.